Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu chikunguru 31, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari gurukota rezvekurima vaperenzi shiri ava vakashaya neCOVID-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwakakwira kusvika pa53 nezuro. Pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare nhasi muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari gurukota rezvekurima vaperenzi shiri ava vakashaya neCOVID-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vachikurudzira vana chiremba nevana mukoti kuisa zvido zvenyika pamberi nekudzokera kubasa kuitira kuti vabatsire kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chapararira pasi rose. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semunhu aiva nerudo, aida runyararo, aifarira basa rake uye aizvininipisa kunyange hazvo aive gurukota rehurumende. Vati mushakabvu akarwa hondo yerusununguko zvaidadisa uye pakushaya kwake munhu ange ave kusimudzira mabasa ekurima nebazi rake rezvekurima. Vamunangagwa vati vashiri vaida kuti vanhu vabatane kugara murunyararo pamwe nekugara zvakanaka izvo zvinove zvavakaendera kuhondo. Asi mutevedzeri munyori mubazi rezapu vamujobhisa noko vati havabvumirani mashoko avamunangagwa vachiti vashiri nevamwe vavo vakakonzera kusagadzikana kumatebeleland nemidlands panguva yekukura hundi izvo zvinozivikanwa nenyika yose.
Chokwadi ndechekuti nyaya dzavo dzekugura hunde dzeviolence dzemaatrocities akaitika yese iwayaya ndiwo machief architect and hongu ushamari kana muri mushamari muri muchida mese hangazoti mumwe wako anga akashata but isusu sezapo sebato wezapo hatisi kufara nazvo kuti izvo akafa nyaya dzake dzisina kumbogadzirwa.
Vamunangagwa vakurudzira vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vezveutano kuti vaise zvido zvenyika kumberi nekudzokera kumabasa kuti vabatsire kudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vati ino ndiyo nguva yekushanda zvakasimba kudzivirira COVID-19 vachiti kurega vanhu vachifa hazvina wazvinobatsira.
When the pandemic rises and the death toll rises, there are no winners, none at all. Tinopera tese kufa. I therefore urge all of us to continue to act with care to prevent the spread of the deadly pandemic.
Asi munyori mubazi remachiremba anorwira kodzero dzevanhu Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti machiremba nevakoti vari kutoita izvi uye hurumende inofanira kuvabhadhara mari dzinoita kuti vakwanisewo kuzviriritira nemhuri dzavo. Vatiwo hurumende inofanira kuisa zvikwanisiro pamwe nehanzu dzekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19 muzvipatara zvose munyika.
Nyaya yemari inyaya yakakosha. Vanhu vangaramba vachienda kubasa kunoshandira pasina muripo. Vanhu vane mhuri dzinoda kuchengetwa, vane vana vanoda kuendeswa kuzvikoro. Saka kuti titi vanhu ngavangoenda kubasa for national interest ivo vasina chavari kuwana, hationi pane zvinoita sei, hationi pane zvinobudirira.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hapana angada kushandira mahara ivo vamunangagwa nevamwe vavo vari pamutambara kede.
Hapana chizvinonzi national interest chokushandira mahara vamwe vachiluta $60 million, hakuna zvakadero. Kana takuita personal interest ngatisacrifise tese kubva kumusoro. Ivo ngavatange varatiraratidza nzira kuti ndo zvinoitwa national interest izvi. Voita give up zvemapeksi zvavo nekuluta kwavo, then madhokota nemanesi achaona kuti munhu wese ari kudini ari kusacrifisa, let's sacrifice also.
Dr. Madzorera vati kubatwa kwakaitwa vakuru vakuru muhurumende vakaita savashiri neCOVID-19 kuchasvinudza vamunangagwa nevamwe vavo kuti vagadzirise zvinhu muzvipatara.
COVID-19 chakanakira ndechekuti hazvisi chirwere chevarombo, hazvisi chirwere chevapfumi, chirwere chemunhu wese. Mupfumi murombo ari mupawa neasiri mupawa, so chinoenzanisa vanhu vese.
Vashiri vange vave nemakore 65 vakapinda muchiuto pakawana nyika rusununguko muna 1980 vakakwira kusvika pachigaro chekuva mukuru wemauti emuchadenga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazodomwa kuve gurukota rezvekurima. Mushure mekunge mauto abvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Vashiri ndivo vaive mukuru wemauto e50 Brigade ayo anopomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanodarika zviuru 20 panguva yegukura hundi kuMidlands neMatabeleland. Mauto e50 Brigade akadziswa basa rawo kwemakore 2 nemauto 106 akabva kuNorth Korea uye paive matunhu eMidlands neMatabeleland. Kubva muna 1983 kusvika muna 1987 mauto e50 Brigade aishanda nebazi reNational Security iro raive pasi pavamunangagwa kubva muna 1980 kusvika muna 1988. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zviuru 3 nemakumapfumbamwe nevaviri kana kuti 3092 vakabatwa nechirwere charura pasi rose cheCOVID-19 uye uwandu hwevanhu vafa vakakwira kusvika pa53 kana kuti 53. Bazi iri rakazivisawo kuti uwandu hwevanhu vakanga vapora kusvika nezuro vakanga hwoyo pavanhu 224 kana kuti 924. Vanhu vanosvika 213 kana kuti 213 vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru 3 nezana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 3191 vakavhenekwa kuonekwa kana vaine chirwere ichi. Dunhu reHarare ndiro riri pamusoro pauwandu hwevanhu vane chirwere ichi riine vanhu vanosvika chiuru nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 1075 richiteverwa nedunhu reUlawayo iro rine vanhu 500 kana kuti 805 vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Makambani akawanda munyika anonzi ari kumbovhara zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vashandi vaine chirwere ichi. Nemusi wechitatu kambani yemabhazi yeZupco iyo ine mvumo chete yekutakura veruzhinji munguva ino yemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu welockdown yakazivisa kuti vashandi vayo 10 vakanga vawanikwa vaine chirwere ichi. Izvo zvinonzi neimwe nyanzvi yezveutano zvinonongedza kuti vanhu vakawanda vanofamba nemabhazi yeZupco zuva nezuva vanofanirwa kunge vachiteverwa kuti vaonekwe kuti havanawo here kubatira chirwere ichi kana kuti contact tracing. Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika 10,000,000 kana kuti 17.3 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose, icho chaurayiwo vanhu vanodarika 563,000 kana kuti 673,000 pasi rose. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kana panga pachine vamwe vana veZimbabwe vanga vachiramba kuti chirwere cheCOVID-19 hakuna, iye zvino yave nguva yekuti vabvume kuti chirwere ichi chapinda munyika zvachose uyewo kuti vatore nzira dzekuchidzivirira nadzo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Vana veZimbabwe kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa, chirwere chiriko zvechokwadi. Zvazvinoreva kuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere chekorona, nekuti mukuzvidzivirira ndimo mukudzivirirawo vamwe. Kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe. Saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi.
Takanzwawo kambani inotakura veruzhinji mizhinji yemabhazi yeZupco ichizivisa kuti vamwe vashandi vayo vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Zvinosiya papi veruzhinji vanofamba nemabhazi, tichiona kuti kambani iyo ndiyo yoga ine mvumo yekutakura veruzhinji.
Zvekunzi mabhazi emaZupco ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu. Ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga nekuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara hatokwani vanhu vanenge vachida kufamba kuti vaende kumabasa zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe. Ndofunga hurumende yaifanira kuregedza matransport dzakasiyana siyana dzichishanda, asi pova nekurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana anga makombi nayo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing. Izvozvo ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tisava nechirwere. Zvekuzoti mabhazi tikuona vanhu vari kutswinyikidzirana mabhazi, mabhazi acho mashoma, vamwana zvinoma netsoka manheru vaakumanyira kuenda kudzimba, kuisa upenyu hwavanhu munjodzi. Saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei.
Ko, panyaya yecontact tracing muri kugutsikana here nezviri kuitika? Tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere vari kuwanda.
Tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere, asi zvatiri kuona ndezvekuti hasiri izvo zviri kuitika. Ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kutestwa anga atiwedzerei zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere, kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu, asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing, nekuti vanhu vese vatiri kuona vazhinji vasine kwavakamboshanya vanhu vaakungotapurirana chirwere mumaruwo. Contact tracing inofanira kuti inyatsokuvandudzwa iitwe nemazvo. Ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi, asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka mamasiki zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera.
Vanga vari nyanzvi munezveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunhare kuBritain neStudio 7. Pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare nhasi muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement, ukuwo vanga vari mudzimba vachiti varohwa nemapurisa nemauto. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Purisa nemauto vanga akapakatira zvombo afuma akavhara nzira dzose dzinopinda pakati peguta dzinobva mumisha yose inogara veruzhinji, uye vamwe vavo vanga vazere muguta. Nekuda kweizvi, vanhu vazhinji vanga vachida kupinda mudhorobha vanoti vatadza kupinda mudhorobha, zvaita kuti pakati pedhorobha paswere pakazara mauto nemapurisa chete, uye zvitoro zvose zvanga zvakavharwa. Mapurisa asunga vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana dzinogara veruzhinji, uye vamwe vasungwa vanosanganisira mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere nemunyori wemabhuku ane mukurumbira Tsitsidanga Rembwa mushure mekuedza kuda kuratidzira. Vamwe vasungwa mumiriri weHarare West Mparamende, muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, avo vanoti vakambopambwa muna Chivabvu. Vatatu ava vasungwa pamwe negweta ravo vaobeshava apo vanga vachienda kukamba yemapurisa vachida kunozivisa mapurisa kuti vari kutevedzera zvakatarwa nedare kuitira kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weboka revechidiki muMDC Alliance Steven Chuma vasvora kusungwa kwaitwa vanhu ava, uye vati zvaitwa nehurumende yava Munangagwa izvi ndizvo zvavanga vakatarisira.
Tafara zvikurusa nenyaya yekuti hurumende yava Munangagwa yaita chinonzi pachirungu on go, vabetseredza kuti zvatanga takatarisira isusu kuti paitike total shutdown zvive zvibudirira. Saka naizvozvo tichaenda mberi tichiratidzira kusvika zvichemo zvedu zvanzwikwa. Hatigoni kurarama munyika ine uori hwakadai hwekuti mhuri yava Munangagwa chete ndiyo inoguta veruzhinji vachitambudzika.
Mutauriri wemapurisa vapounyati vati havasati vave nouwandu hwevanhu vasungwa muHarare pamwe nemunyika yose, vachiti vachiri kubatanidza mashoko ari kubva kukamba dzemapurisa dzakasiyana siyana. Vamwewo vanogara mumisha yakaita seGlenora neHighfields vakaita savatadiwa Mandudzo avo vane makore gumi nemasere vanoti vapindirwa mudzimba dzavo nemasoja vakazvindikitwa.
Zvati ndapindura nemasoja ndarara vatanga vachirova Munangara munhu wangu achirova kumadhorangu akumadhorangu darva varipedzisa nemakumbo avo vatapwanyika dho wezimati aisa dhoga toa nemapuranga toa neprofekuti ndarohwa nemasoja vandirova vangu vanotorera mari yangu ini Those are tigers. I want to run a spring and get them. She be a spring.
Tivava manduzo, amanyara dzai manduzo, vati vave kutyira chirwere cheCovid-19 neupenyu hwavo panguva imwe chete, sezvo vachiti havasisina kuchengetedzeka munyika ichipikirwa.
Saka vakutoita kunge vakutoita zvechitsotsi, havachaita zvekutichengetedza, takutovatya, pane kuti tivati tovimba navo kuti vanhu vakatichengetedza, dzatiwo mhandu dzedu bhozi vakutotipindira mudzimba, vachitiharasa, saka tizototizirawo kupi semaresidensi.
Mumwe wasina kuda kudomwa nezita anogara mucherima mumusha weHighfields, anoti vaswera vachiita wekiti negonzo nemapurisa nemasoja, vachitsvaga chingavararamisa.
Zvango fanesa nhasi upana pandakatogara mukatasa ndiritori muchinjomari asi ndandiri kapenda inyaya yekuti pressure zvekuita because makastoma mashomo saka nhasi wotangouya panapa tobva tangoona kuti panapa ndipo panoti wandei wani tobva tatouyawo nemari dzedu takutochinjowa vanenge vachipfuura vanenge vachipfuura vanenge vachibuda mudzimba.
Mumwe wavanga vari pamberi peurongwa hwekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nhasi uye vari mutungamiriri weboka retajamuka vapromisi mukwananzi vati vacharamba vakavaisira hurumende moto kudzamara nyaya yeuori hwavanoti huri munyika yagadziriswa.
Vanhu vari kunyunyuta kuti nyika ino yanyanya uori, vakuru vakuru venyika varongomora uchi hwenyika vachidya voga vachinyima ruzhinji rweZimbabwe. Saka vanhu vataiwa zvakwana taneta, toda kuti zvemire zveuori nyika ifambe zvakanaka, zvinhu zvese zviitwe pajikerere, upfumi hwenyika hugoshandiswa nemunhu wese ruzhinji rweZimbabwe. Vakuru venyika vakasateerera ticharamba takadzvanya tichiratidzira kusvikira vateerera.
Hurumende yava Munangagwa yakagara yabuda pachena kuti yakanga isiri kuzobvumira kuti kuratidzira kuenderere mberi ichiti izvi zvaizopinza upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere cheCovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe wemauto akabatsira mukubviswa kwava Robert Mugabe pachigaro muna 2017 vaParents Shiri avo vavigwa nhasi kuHeroes Acre.
Muguta reBulawayo vanhu vakawanda vagara kudzimba dzavo uye mudhorobha nekune dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji kwanga kukagadzara mapurisa nemasoja anga achiona zviri kuitika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvitoro zvikuru, mabhangi nemamwe mabhizinesi ange avhura mangwanani sezvaanochiita mazuva ose, pazosvika nguva dza1 masikati mabhangi nemabhizinesi aya ange avhara. Mumwe mugari wechikuru uyangozvidoma nezita rekuti amai Chuma ati zvisinei nemaroadblock ange ari mumigwagwa yakasiyana-siyana ange akwanisa kuuya kubhangi kuti azotora mari, asi ataurirwa kuti izvi zvange zvisingakwanisike sezvo vashandi vakawanda vepabhangi iri vange vasina kuuya kubasa.
Kubhengi, so kubhengi mastafu asata amu takangomira, taunzwa kunzi kana stafu ya amu tichakudaidzai tichida ati vure kana kuti tichavhura hatisati takusiya.
Nzvimbo dzakawanda dzemudhorobha dzinosive nevanhu vazhinji zuva nezuva kusanganisira pamusika wemuna 5th Street nepanomirirwa mabhazi paCity Hall kwange kusina vanhu kunze kwemapurisa nemasoja. Studio 7 yashanyirawo dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji kusanganisira Barber Fields, Entumbane, Luveve neNgulumane uko kwange kunewo mapurisa nemasoja anga achichengetedza runyararo uye vanhu vakawanda vange vasingaite zvekufamba-famba mumigwagwa sezvinowanzoitika. Hapana mashoko atanzwa ekusungwa, kushungurudzwa kana kurohwa kwevanhu nemapurisa nevechiuto muBulawayo. Asi kune vanhu vakawanda vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kusanganisira hama yemutori wenhau Mududuzi Matutu. Asi mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, vatavani moyo, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratumira magweta kuti abatsire hama dzaMatutu.
Tatumira gweta redu vamwe vani vestole kuti vaende kundo isa mapepa kumataredzi mhosva kuti aedze kutipawo gwara kuti mapurisa angakwanisa kutipa sei mutsukuru kuwava Mududuzi akatorwa. Pane vose vakatorwa vari vatatu, wana asi kusikamota aripi, iye umwe chete ndoatoda kuti mapurisa abuye pachena kuti akaendepi.
Vevanotengesa pamusika weSexile Shopping Center muNgulumane, amai James Nyemba vati vange vauya pabasa pavo semazuva ose asi bhizinesi ravo harina kufamba zvakanaka sezvo pasina vanhu vakawanda vange vachiuya kuzotenga.
business nasiri low nokuti vanhu havasi kufamba vari mudzimba vanongofamba pichana pichana vamwe amshuwa vangonzwawo kuti kwanzi kune lockdown uda mwana hana kuzvanzonzwisisa kuti zvanzi haindai kumabasa makasununguka so hatikunyatsozwa kuti tingachabata vanhu chii isusu kusatya kwacho kwataita tazonzwa zvokurudzira yekunzi endai kumabasa kwenyu makasununguka as usual mademonstrations hakuna kuchange kune security ndokusaka taita chivi ndichokuuya
Mumwe wamugari muzvare Sharon Timbe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda vagara kumba vasina kubuda vachiratidzira zvaitika izvi zvinobatsirawo kuratidza kusafara kweveruzhinji nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika
whether people are in the streets kana kuti vanhu havako kumademo panze apo it was success because message yasvika kune the relevant authorities kuti people are tired people are just sick and tired of system yekuluta yanetsa iyi And kwandiri inini chaita kuti ndisabuda kuti ndiende kudemo obviously I safety yeupenyu hwangu my family yeah that fear victimization safety comes first
paive paitwa kurudziro yekuti pazuva ranhasi vanhu vose munyika varatidzire senzira yekuratidza kusafara kwavo nenyaya yehuori uye kusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika Mumwe murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume pamwe nemutapi wenhau hope yeuchimono vari mutirongo mushure mekusungwa vachinzi vari kukurudzira vanhu kuita zvemhirizhonga nyaya yechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso ichanzwikwa nemusi wemuvhuro ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Botswana yavhara zvakare guta rayo guru reGaborone pamasvondo maviri kutanga nhasi ichibva yavhara zvikoro zvose pamwe nekumisa vanhu kufamba-famba zvichitevera kukwira zvakare zvakapetwa kaviri kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Botswana yava nevanhu mazana masere nevana vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa vari vaviri. Mumwe wevashamarari vane mukurumbira muAmerica asi asinganyatsozivikanwe kumusha kwake Willis Conover uye aive nechirongwa chinonzi VOA Jazz Hour aive mushamarari ane mukurumbira munyika dzinosanganisira Poland neRussia nguva yainetsana nyika dzemueastern Europe kuburikidza nekutyishidzirana kushandisa manyepo pamwe nekuita zvimwe zvinhu asi pasina kuridzirana futi Conover akashaya muna 1996 asi akasiya nhoroondo inoremekedzwa zvikuru vanorarama nekutenga zvinhu vachizozvitengesera veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vazive zvinhu zvinonyanyodiwa nevanhu munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCOVID-19 kuitira kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo sezvo vasiri kubvumidzwa kupinda mukati meguta kuti vanotengesa zvinhu zvavo safari njema anotipa nyaya inotevera
panguva iyo vanhu vakawanda vari kuchemera kubvumidzwa kupinda mumaguta kuitira kuti vanotengesa zvinhu zvavo vamwe vavo vari kuronga mazano ekuva neruzivo rwezvinhu zvinofarirwa zvakanyanya nevanhu munzvimbo dzavanogara mumwe wevanhu ndiva Jacob Zenda vekunational Kumbare avo vanoti zviri kuvafambira zvikuru zvekutengesa tumabhodhoro tudiki tokuisira munyu uyewo vanofamba vachitengesa vari mumbare makare
kunotengesa masalt shaker zvinhu zvakashoreka pakuzviona kana pakuzvitarisa asi zvinovaraidza zvichivaraidza kudaro vanhu vanobva vazvifarira kunyange vandinotengesera vanosvika vachibvunza maprize kana kubvunza mutengo vanenge vachibvunza kuti ndizvo ndezvemari nemari ndovatsanangurira ndavatsanangura saizvozvo vanhu vangoti zvinhu zvakachipa
vazenda avo vane makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa vanoti vanogona kuwana mari inopfuura chiuru chemadhora emaRTGS pazuva rega rega zvokuti mukupera kwemwedzi vanogona kunge vaunganidza mari inodarika zviuru makumi matatu zvemadhora emaRTGS
Saka zvanenge usingabire munhu iye munhu paanouya achikubvunza zvanenge achikubvunza maprize anenge uchitengesa unogona kutaura prize yepamusoro kana yepazasi zvichienderana nemunhu wacho waunenge wakatarisana naye
vazenda vanoti Maria vanowana iyi vanoshandisa mukuchengeta mhuri yavo pamwe nekutenga zvinhu zvinokosha mumba mavo. Mumwe murairidzi pane chimwe chikoro muHarare, amai Sylvia Mwenje, vanoti vanohodha madora akawanda kumbare voaisa mumapakiti madiki anokwanisa kutengwa nemunhu wese. Amai ava vanoti munhu wese anobudirira kana akashandisa njere nemaoko ake. Vanoti Maria vanowana iyi inobatsira zvikuru pamusoro peMaria vanotambiriswa semurairidzi.
Ndakaona kuti usai huri kunetsa zvikuru, kwava kudhura vanhu vari mudzimba. Ndobva ndaonawo mukana wekuti kumbare kunowanikwa madora, saka ndinohodha madora ndichipekawo kuti munhu wese anenge ane mari yake muhomwe ave anokwanisa kutengawo achidyawo nemhuri yake mumba, zvokuti vanhu vakawanda vari kumafarira nekuti nyama yava kudhura.
Amai Mwenje, avo vane makore makumi mana nemana, vanoti munguva ino yezvirwere zvakawanda munhu wese ari kushuvira kudya zvine utano.
Iko zvino vanhu vanoda kudya kune utano kwakaita semacarrots, asi ukatarisa munana Pick and Pay, munana OK, macarrots, magreen beans, magreen pepper zvava kudhura. Saka ndakaona urumwe mukana iwoyo kuti ndinoinda ndonotora kuvarimi kumbare. Ndatora kuvarimi ndouyawo ndopeka zviri affordable, vanhu vanotoya vachitotenga, zvokuti pazuvawo ndogona kutengesa 20-25 mapaketi.
Amai Mwenje vanoti vanokoshesa utsanana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano, zvekuona kuti maoko agara akachena pamwe nekuchenesa nzvimbo yavanotengesera. Vanoti vose vanobata mapakiti anenge aine zvinhu zvavari kutengesa anototanga ashandisa masanitizer kugeza maoko.
Ndinotofamba nesanitizer yangu. Vanenge vachida kusarudzawo vaya zvandinichitengesa kuti munoda kubata paketi remadora, munoda kubata paketi remacarrots, ndototanga ndasanitize.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa nepamusana pekushaya mabasa muZimbabwe vava kudarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Vazhinji vavo vari vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, mutambi wemuZimbabwe ari kunwisa zvibodzwa pamadiro kuFrance Tino Kadewere ari kutariswa kubatsira chikwata chake cheLyon kuti chitore mukombe weFrench League Cup apo chiri kusangana nePSG nhasi manheru. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kana akasarudzwa kutamba mutambo uyu uri kupa Kadewere mukana wekuratidza unyanzvi hwake apo ari kugumana mapendekete nevakomana vane mukurumbira munhabvu pasi rese vakaita saNeymar wekuBrazil naAngel Di Maria wekuArgentina, avo vanotambira PSG. Oyo ndiwo zvekare unenge uri mutambo mukurusa wakadevere kubvira atanga kutamba nhabvu yepamusoro kutanga neHarare City achienda kuLe Havre kuFrance adarika nekuDuju Gardens kuSweden. Mucheveri wemutambo wenhabvu Valoid Tapera vanoti vari kutarisira kuti Kadewere achadadisa nekukanda zvibodzwa kana chibodzwa kana apiwa mukana wekupinda munhandare.
Haizo tarisira kuti anogoesa kuti mufana ari kutamba arudadisa ari kusumudzira nyika zvakanaka kuti anogona kugoesa kana wane kasi anenge agoesa.
Neymar ndiye achange achitungamira kutsvagira PSG zvibodzwa sezvo Kylian Mbappe asipo mushure mekukuvara apo PSG yakasangana neSaint Etienne mune imwe finari. Mumwe mucheveri wenhabvu muZimbabwe vaMalvin Munyoro vanoti Kadewere akakwanisa kuzvibata anokwanisa kusvika pana Neymar.
Uyo uyo anogona bhora ende akaramba nedangwa kaka akaisa effort anogona kusvika. Ana Neymar vayaka tinokadewere kumberi anogona kupfurira.
Lyon iri kuda zvakanyanya kutora mukombe uyu mushure mekutatarika mumitambo yeLeague iyo yakapedza iri pachinhano chechisere. Final E yaifanira kuve yakatambwa musi wa 4 kubvumbi asi kamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho charova pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanga vari gurukota rezvekurima vaperenzi shiri avakashaya necovid-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika desen